Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2020. Makateerera go Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Saka ndanda totadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo, you know, mataya kunge uri kutoita kunge munhu aisefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese.
Pona kuriranwa nyoka menyu pakati pekanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe neWorld Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNikaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanirawo kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga zvose nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yafunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown, which would have
tasati sadzadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus,
another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu. Nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chimu nhau yekuta lockdown. Nhau yatakapindira mulockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta. Vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo, tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge va vachida kuti vapinde muzvipatara. Pari zvino tirikuona kuti Wilkins tokugadzira paranya tokugadzira St Andrew kugadzirwa zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere. Saka pari zvino hatikwanise kuti kurumbidze kuti tibvise. And also tirikuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete, asi kuti chi even muno muti akutapurirana.
Ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura?
Chandafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara. Mining yaopenwa, and also manufacturing yanzito, and then my essential service anza anokontinua. Izvi zvave kwatiri vanhu veZimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti titambire zvinenge zvaitwa zvakanaka. And then ndinofarira nekuti pataurwa nyaya yekunzi hakuna vanana chiremba vanana mukoti vedu vachange vachishanda vasina zvekudzivirira. Tanzwa kuti vati vachaisa mari yekuti vanana chiremba vedu va protect. Ndozvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action tuone zvichi mari ichiendeswa ana chiremba vedu vachipiwa zvekuti vaita se vakwanise kurwa nechirwere ichi. Hatidi kuti tiwanike tichiluza ana chiremba vedu.
Dr. Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu. Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe. Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni.
Inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma, asi ndakambenge ndati pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya, asi ndichingotora neibuprofen ponyara. Saka ndakangofungwa kuti hai fluo. Saka matangira angu ndekungoti miri wakazongwe ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa, kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu. Saka ndo matangira andakaita mbva ndangoti ha pamoi flu munozi andamboisa zvekuti corona, of course ndandanzwawo manyuzi.
Asi pamakazotanga kunzwa kuti padai ichi hachisi chikosoro chemazuva ose, zvii zvanga zvaakuitika?
Zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvingokosora zviye zvingoti ndaita chikosoro. Saka pandakazoona chikosoro ichi chakutoenderera chikutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezvi, nepekuti pauro paipai pamba pachiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese. Asi Thursday musi waThursday kunana 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manje ndangoerekana ndati ba kuita kunge pauro pangu pane kompyuta. Ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema. Kwakufonera chiremba wangu pano padhuza vanditititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona. Saka mbva ndangovhunduka kuti ha korona ndochii. Saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111. Saka ndandatotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo mataya kunge uri kutoita kunge munhu aisasefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi. Ndopandakatoona kuti inga urwero wakato masinda andato pinda self isolation in the paper in chimbochi minor symptom takando maitikira zvakaita ndakatanga kupupa nge munhu ari kupupa furu.
Saka apa makazo rapwa sei pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje?
Ah, zvakazoitika ndezvekuti ndafonera ku NHS 11 kuya kuya vakabva vangoti ambulance nokuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswabhavo zvese saka vakangondoona ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation man ichichi musi wechina manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matesti omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopa zvakatanga futi kuzarirwa kuya kuya hakwa kutouya hevhi hevhi saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nokuti uri kutaura nokuti ndanchituri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafamasy pedu yakauya through Basildon hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesti papapa pakuita ngori kubuda madziwa yero ndopandakabva ndatangisa kufema saka ndorombo randakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri right asi ndanditori munhu anga achitori nani compared nevaya vaikutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hasipati zvapinda mapapu chiri pachesti panapa chesti ndoo yanga yaitwa infected kunyanya.
Muzvare Betty Makoni avakavamba sangano reGirl Child Network vachitaura vari parunare kuBritain. Vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema-chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kuMbare neHighfield. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata meya weHarare vaHebert Gomba.
So taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaane nguva isingamite saka haina chayaka authorize sesito Harare
asi kavagomba pose pafa munhu apa shaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi joint operation command kana kuti joke vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezve security mukati menyika mandibvunza nyaya yejoke handikakwanisi kupindura kuti joke yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita
saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu
chandingaikutaurirei pari zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwekumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu havasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge sangana nematambudziko akaita sewaya.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru urimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai.
Nezuro apo nyika yaipemberera zuva reIndependence, kanzuro yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundodestroya mamarkets ekumbare panotengesera informal traders kumbare. Saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi. Tichiri mukutonyunyuta neizvozvo zvakaitwa nezuro, nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko, vari kubvarura bvarura panoshandira mainformal traders. So nezuro yanga iri kumbare, nhasi ndepamachipisa. Tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvi, zviri kufamba sei, chii tanana kusvika pakuoma mwoyo kudai sei sevanhu munyika muno.
Tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kuti ivo izvi zviri kuitwa nehurumende, nekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende. Ndozvamuri kunzwawo here?
Isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya, but chokwati chatiri kungoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuro. Probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya, but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuro so far. Pudamweya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu semaassociations anoshanda nemainformal traders. Tanga tisina ruzivo nezvazvo, saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka, nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva. Onai vana vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama, yoenda futi yondoputsa zvinhu.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vari parunare muHarare. Mutori wenhau webepanhau reDaily News, Gift Piri, ashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheHealth Point kuAvondale muHarare. Piri anga ava nenguva yakareba achirwara. Vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwo. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru weStudio 7, chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko, vaDonald Mamboma. Ndabata vaMamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko. Panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown, icho changa chifanirwa kupera chinapfuura, asi mutungamiriri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi. Ngatiendei kuna vaMamboma kuitira kuti tinzwe zvizere. Mamboma, ndino mukamuchirai muchirongwa chedu maakadeni?
Ndinofara mukoma naiti makadeni wenyu.
Aiwa, tirinani. Ndimika muri pakati pechirongwa chelockdown kuSouth Africa uko. Tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura, asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Tiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya?
Chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichi rasvika pakati pamazuva makumi maviri nerimwe vanga vatara pakutanga. Saka ivo ngoro yavakaita ngeyekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko ngezvanaka, ndosaka vakazenge vakuwedzera mamwe mazuva dzimwe vhiki mbiri pamusoro. Nekuti vakaona sekuti kuda vakakasirika kuti vanhu vadzokere kubasa, zvichizoita dambudziko rokuti vanhu vakasangana-sangana chigwere chachinogona tozonyanya sekuti tazvizozvikonderera kunogona kutoneka.
Tichiona kuti pachine vanhu vakawanda vari kushaya kuSouth Africa uyezve vari kubatwa chirwere ichi checoronavirus, nemaondo renyu mungati mazuva aya achawedzerwa zvekare?
Maonero angu zvino ndoratakuti zvichaneka kuti
South Africa vasiro Ramaphosa vachiti vachange vachiita iyo yavanoti mobile testing. Kwamuri ku Rustenburg matima sangana nazvo here izvi?
Tatakana zvindingoriwa zvangu chizviko akatanda kwasi kwando gara sadzashika. Asi ndiro kuti vana vezimbabwe vakawanda vari kungamba izvozvo kuti vamwe vane kushwa chine kugununa kuti kana kuti mishini inenge kunyange inoino chaiva havasinyatsokutendeseka nemishini inotesta. Saka zvinoda kuti zvichango testa vashoma. Ine hangu pachangu kana kuri kunge vauya hangu hatifungi kuti pane dambudziko kunango testiwa asi inoda kuti vashini dzaro kurapuramba.
Nguva ndiyo yadyana navama mboma tichipeta chirongwa chedu ndaachikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe.
Handingangu kuti vana vose vezimbabwe ndatiishingei tinobuda muchidhoro chatifungi kuti pane zvakawanda panekazo gava zvakarikanganyika zero tikangosangana ii nematambudziko nyange nemubhaibheri akagara tigarimo asi tichafunda ndokatimbosoira nemesei yangu ngatingosindikana kana ndingane zvishomawo vanokwanisa kuona hama yatitambura ngatibatirana.
Aiwa, takunza zvakanaka vamamboma, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndatenda kwamuri chaizvo mboma maiti muvewo nengo yakanaka mugarewo kure social distance ikoko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa T-Connection muineni Mike Hove 8 to 9pm muri yeZimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichisemazuva ose zvisinei muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa T-Connection. Vanoda kundibata ndiripo patwitter uyezve paInstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe. Nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tinosanganazve muchikamu chedu chezvechitendero tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nhasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino.
Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo, tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection. Izvozvo takazviita musvondo rimwe chete. Svondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa. Takazonge takungoitira tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza, tiri kuita malive streaming ariko, nekupota tichiparidza kuburikidza nema WhatsApp iwaya, kupota tichisa pama Facebook zvakare. Maboka madiki yakafanana nevakomana nevasikana, madzimai nevarume vese, chatirikungoita kungoendesa zvidzidzo, kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma. Ndizvo zvatirikufamba naizvo mukati mekereke medu.
Vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita?
Ichokwadi vawande kuti mukati menguva dzino ndinodaira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana. Ndodaira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji, zvimwe zvese tingaregedze kuita. Asi munoziva kuenda kunoungana tinodaira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kurudziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani. Asi zvinono kuti hatichakwanisa kusangana, ndinodaira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza. Asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana, yekunge vari kunamatira vari mudzimba. Tikatarisa kunyangwe nemushoko raMwari munguva dzino dzekutambudzika kwaJesu kwanga kuri kuitika, patanganga tiri pandiri kufara kuti Mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yaJesu paari kutambudzika. Munguva yekunamata, munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro. Saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo, pindai nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzirisa. Saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachimbogashira kuti Mwari pane zvavari kuita. Zvatinodaira kuti mushure menguva inoi pane zvakanaka zvatichaitirwa naMwari. Kunyange ivo Jesu Kristu vakuenda, vanotosiya varayira vadzidzi vaJesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa, vakati chiendai kuJerusarema. Kana maenda kuJerusarema, musabude muJerusarema kusvikira mazogarwa naMweya Mutsvene. Saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vaJesu pavanga vari muJerusarema, nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze. Zvananga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze, ngatimbogara mukati asi tozobuda. Kana Mweya Mutsvene uchinge watigara, taakugona kuenda kunozvimiririra, tozobuda. Nguva yekubuda ichasvika, saka ngatimbogarai tichiteerera, nekuti hakazike kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati vazviita.
Nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus. Pona kuraniwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda bakubi.